pamoja yekutanga vasiziva avo vanove vomumiriri wechavala napevanda vamudare reparamende nevamwe vana vanoti vaernest vafamoyo muzvare tendai masocha vasare ndakapo ikuyu vanove mumiriri webulawayo central mudare reparamende pamwe navasimba rashidhue vanove kanzura muguta rebulawayo vanonzi vakatyora mitemo kuburikidza nekutuka amai soneni moyo vaikwikwidzana vasiziva musarudzo muswa 11 yamavhuvhu pamhosva yechipiri vasiziva nevamwe vavo vanosanganisira zvekare varafa moyo muzvare masocha vadhuve nemumwe zvekanzura webulawayo valavho mwinde vanonzi vakabvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro aamai moyo muswa 16 yamavhuvhu gweta revatanhatu ava vatina shirunganga vatsanangurira studio 7 nezvemhosva dzakatarisana navasiziva nevamwe vavo
vari kunzi vakamutuka saka tiraudheti ravapo tikunzi muswa 29 nyaya inenge tiuya achizotongwa mudare pane imwe yacho futi yavari kunzi ivo vakabvisa maposters asoneni moyo angari double candidate vari kunzi mhosva yakaitika muswa 16 August kunzi vakasvika vakadifesa vakavhara posta rake vachiisa retriplec pamusoro saka iyoyi futi iri kuuya futi for trial muswa 29 saka nyaya dzese idzodzi dzese dziri 2 ndodzauyiswa pamberi pedare
mutongi wedare raprogress murandu vati mhosva yekutanga ichatanga kutongwa musi wa 29 gunyana uye zuva rekutanga kutongwa kwemhosva yechipiri richaziviswa musi mumwe chetewo vasiziva nevamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubvisiswa mari yechibatiso ukuwo kumatare amajor street muharare mutevedzeri wameya weguta iri muzvare kudzaika dzombe avo vari kupomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yezanu pf munguva yesarudzo vanzi vadzoke kudare musi wa2 gumiguru vachitaura kuvatapi venhau mushure mekunge vabuda mudare vasiziva vati kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo kunoratidza pachena kusagadzikana kwezvinhu munyika vakati bato ravo rinoramba rakasimba nerekuti munyika miitwe sarudzo itsva sakachena
haungatori mberi kwawina loto woenda kunorova vana kumba unotora vana munoselebreta nekuti mahwina zvinoratidza kuti avo vari kwavana kuina inyaya yekutyidzira vanhu kusungwa kwevanhu kukaenda kumarezeva unana muguza vanhu vari kutyidzirwa nenyaya dzekuti vakagotera shando
taedza kunzwa kubva kumutauri wezanu pf vachristopher mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu pf vafarai marapira asi nharembozha dzavo dzange dzisiri kubatika zvichakadaro pamboita kukandirana makobvu nematete panze pedare rewest commonage pakati paamai moyo nevamwe vatsigiri vebato retriplec avo vange vachiti amai moyo havazi nhengo yebato iri uye vari kushandiswa nevamwe vanhu vavasina kudoma amai moyo varamba kudavira mubvunzo wekuti ivo inhengo yebato retriplec here zvechokwadi kana kuti kwete vati zimbabwe electoral commission yakatambira magwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzeparamende pasi pebato retriplec zvisina mubvunzo vakatiwo sechizvarirwa chezimbabwe chakakwana ikodzero yavo kupinda mumakwikwi ekusarudzwa kuva mumiriri weparamende zvisinei kuti nyaya idzi hadzisati dzatongwa amai moyo vati vane umbowo hwakakwana hunoroverera vasiziva nevamwe vavo
ko kula vantwana ngafonela umakhelwane kusenzakala yonke ijambanje babeyenze endlini phambi kwabantu abami bendithethisa bethi umameni ngumthengisi ngumfazi yizanu p f uthunywe ngumnangagwa phambi kwabantu abami of which I need justice to prevent
vakakanganisa zvikuru ini ndisipo vaine vana vangu ndikafonerwa nemuvakidzani wangu achindiudza zvemizhonga zvose zvavaita vachindituka vachiti mai venyu mutengesi inhengo yefazi izanu pf vakatumwa navamunangagwa vachitaura zvose izvozvo kuvana vangu ndinoda kuti mutemo ushande nenzira yavo
amai moyo vati vanhukadzi munyika vanotya kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwekuti vanonyombwa nenzira dzakasiyana-siyana kana kutyisidzirwa vakati tsika iyi inofanirwa kupera bato retriplec rinoti nhengo dzaro dziri kugara dzichisungirwa mhosva dzisina maturo uye izvi zviri kuitwa senzira yekutyisidzira nhengo dzayo bato iri rinoti imwe nhengo yaro amai Maureen Kademaunga vakasungwawo svondo rino vachipomerwa mhosva dzavasina kupara izvo zvakaita kuti muchechisi mukuru wenyika arambe kupinza nyaya yavo mudare sezvo pakange pasina umbowo hwakakwana asi mapurisa anoti ari kusunga munhu wose anenge apara mhosva asingatarisi kuti abva mumba maani ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzana musengi